Tell me the Japanese. I just want to say thank you to all my fans. I love you so much, guys. Thank you. I got to collab with my Diamond Platinum song on the Water Mari. In the song, we try to come from Africa, but Tanzania, I mean, Africa, yes. So takasalwa kuti tichita concert yatakatumidza kuti kuti watora mari concert iri kuitika nhasi paHICC muHangari. Songo yasimudzwa nemafriends vangotenda mafriends all over Africa for the love and support nekusimudzira kwavarikuita.
Vatsigiri venyu vangatarisire chii pamutambo wenyu wanhasi?
Kazhinji kacho vatsigiri ndivo vatinoitira basa rekuini, naizvozvo tinoita kuti vatisimudzire kufara kwavanenge vachiita kana kuti kufadzwa kwavanoitwa nemhanzi dzedu. Saka tiri kupromisa kuti nhasi we're not going to disappoint. Tiri kuvapa show chaiyo chaiyo yavari kutarisira end tiri kuvapa show ichavanakidza. It's going to be a day to remember.
Muri kutanga kumanguva
iyi? Okay, tine vaimbi vakatowandei vachambotanga kuridza kubva around 9 o'clock kusvika makuseni, todaro kuti ichapera around 3-4. Saka ikusangana 9 kusvikana 4 vakari paHICC Harare.
Pane vamwe vamataura kuti vachange vachiimba imbo, tipeiwo vashoma vacho kuti ndianani musati maridza imimi.
Tichange tina Excuse, tichange tina Killer T, Sebomani Chimbetu, Trevor Dongo nevamwe vakati wandei vachange vachiridza before isusu.
Mukupeta yedu hurukuro yedu Mukoma Jam, mombotipawo kanzwisa kechimbo chenyu icho chiwatora mari zvingatarisirwe nevatsigiri venyu nhasi.
Bada munga kungu ndangu.
Oh, Dali, uka zunza mazuma tira watora mari.
Oh, my mama.
Oh, Dali,
yeah.
Ano mira mira niwe ya panti yami.
Ini ni vani jago ni, uza umamu kungu njanji. Ah, Dali, bada munga kungu ndangu. Ini ni vani jago ni, uza umamu kungu njanji.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamemba ipa Diamond ashidaira
na Diamond Diamond
Dali ukazunza mazuba tira watora mari.
Oh, my mama.
Oh, Dali,
yeah.
Ano mira mira niwe ya panti. Muga kunge njanji inini hani jagoni uzauma moyo kunge njanji aha tali tudamuga kunge njanji inini hani jagoni uzauma moyo kunge njanji tali ugasunza masubatira watora mari.
Oh, my mama.
Oh, tali,
yeah.
Ano mira mira newe ya panji yami
kitai napata macho na kiona yani ni usipita wakati kwako nafona na penzi sisuruali semeki chanwa nitashona ndio chonde tafadhali sinieke mibai kanchoma wakaja wa magari na nyumba za kifari wakala mba asali kanyaja doro wapaja mikidali chipsi kachumbali wanini za ugali. Si just your diploma,
tembelera.
Wakamwaka pesa kisa fiyo.
Si mukira.
Wakamwaka pesa kisa fiyo.
Wana pesa jamii.
Wakamwaka pesa kisa fiyo.
Tembelera.
Wakamwaka pesa kisa fiyo.
Nothing I never done, oh my God.
Ahadani, Jadamu ka kungenjani Inini yangi chagoni Sauma moyo kungenjani Ahadani, Jadamu ka kungenjani Inini yangi chagoni Sauma moyo kungenjani